matesti edari kutora nguva yakareba kupfuura patende takatarisira. Saka vanhu vanotestwa nezuva rechi21 pane vaitanga kubva vaigara 21 days. Saka vakatestwa nezuva rechi21, saka dzimwe nguvani panotora mazuva anogona kuita maviri, atingati 48 hours kuti maresults abude, nekuti malaboratory edu anowandirwa. Saka nekudaro vanhu vava vanenge vakamirira maresults vanozogara nguva inopfuura mazuva angu achifanira kugara. Kana vanga vachifanira kugara 8 days, dzimwe nguva vanozogara kunana 10, 11, nekumhaka yekuti masambo ePCR anenge aendako akawanda. Ende each PCR run inotora kuma 5 hours, ende zvinezvi nekuda kwemanhamba atikutesta akawanda, ndo zvinozosaka kuti vamwe vanhu vagarise kupfuura mazuva angu achifanira kugara. Ndinotenda kuti mashansa kweshoko rokuti kuchengetedzwa havanyanyo manikidzwa zvavo, but ivose vanhu vane mwoyo wakanaka wokuti vasanopomera vamwe, vanoda kuziva mamiriro avanenge vakaita, vanomirirawo maresults iwayo. Asi tinotarisira kuti ivo vamataura vari kubruwaya ava vari kupolytechnic nekuunited college vanonge vaenda kumba mazuva nemuchinguvana chiri kutevera, nekuti chavakangomirira ndiwo maresults avo ematesti.